Nasi izuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezvakati komberedza reWorld Earth Day pasi richibatana mukucherechedza kukosha kwenyika nezviwanikwa zviri mairi. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa mugore ra1970 musi wa22 kubvumbi munyika yeAmerica senzira yekuratidza rutsigiro mukuchengetedzwa kwemasango, nyika nezviwanikwa. Zuva reWorld Earth Day rinounza yeuchidzo yekuti munhu wese ane basa rekuchengetedza nyika. Zuva iri rinocherechedzwa nenzira dzakasiyana-siyana munyika dzakawanda zvichienderana nezvirongwa zvinenge zviripo. Mitemo mizhinji ine chekuita nekuwanikwa kwemvura nemweya wekufema wakachena munyika dzakawanda, kusanganisirawo Zimbabwe, yakaumbwa ichitevera nzira yakakurwa nezvinangwa zvezuva iri. Nyanzvi munyaya dzebudiriro vari mukokeri mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi rezvekurima nekusimudzirwa kwematunhu vaNikros Kanjengo vanoti hurumende yeZimbabwe ine zvairi kuita zvinopa zuva iri chiremerera mukuchengetedza masango nematunhu.
Zuva reWorld Earth Day izuva rakakosha pasi rose nokuti rashora nyaya itora pasi rino pasi panosanganisira land, pasi panosanganisira mawater bodies in the atmosphere, zvese zvine ushamwari, zvine kutyidzana, zvine ukama nechinhu chatingati isu Earth. Kana naizvozvo izuva rakakosha nokuti ndoritine nzira dzimwe dzekushandiswa mazuva ano, mungava munyaya dzekurima, mungava munyaya dzekudyarwa kwemiti, mungava munyaya dzeenvironment, kuti Earth yedu irambe iri intact, kuitira kuti ramangwana revana vedu rirambe ratakajeka, iya inonzi sustainable development.
Sachigaro webhodhi reAgricultural and Rural Development Association, ADA, varizve mutungamiri weHarare Agricultural Show Society vachishanda nekambani yeAgriseeds vaIvan Craig vanoti varimi vave kuona kuti mamiriro ekunza akachinja, asi havasati vaziva kuti vodii nechimiriro ichochi, vachiti vanotoda kudzidziswa.
Regantitini varimi wemuno wanogona kusaziva kuti machinjiro ari kuita mamiriro ekunze zvakamira sei uye zviri kufamba sei, asi chavari kunatsozivisisa ndechekuti kunze kuri kuchinja, nokuti marimirwo avo ezvirimwa makorano nemakore apfuura zvatosiyana.
Murimi ane mukurumbira vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje, avo vanotenderera neZimbabwe vachidzidzisa zvirongwa zvekurima zvepfumbudza, vanoti varimi havasati vaziva kukosha kwekuchengetedza masango nemvura kunyanya kumatunhu anorimwa fodya. Mukuru wesangano remubatanidzwa wevarimi vemuZimbabwe reIntegrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwe PGT, vanoti masangano evarimi ari kukurudzira varimi kuti vachengetedze zviwanikwa mumatunhu avagere.
Kunde dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze, tinofanira kuita mushandira pamwe ushingi uchenjeri nekuisa musoro pamwe. Tinofanira kuita shanduko pakushandisa zuva kuti tiwane magetsi, kushandisa mvura pakuwana moto, uye kubatsirana nevanogara mumadhorobha kuti vave nezvifambiso zvinoshandisa mabhatiri kana magetsi, uyewo kuti tishandise ivhu zvine hungwaru.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti vanhu vanofanirwa kudzidziswa kukosha kwenyika nematunhu vachitapudza kushandiswa kwezvikuvadzi zvenyika.
Tinoona tine zvirwere zvizhinji zvinokonzereswa nendau yeenvironment yatinorarama. Tikatarisa zvirwere zvakaita sezvirwere zvemanyoka, zvirwere zvakaita sana typhoid, zvirwere zvakaita sana korera, tinoona kuti zvirwere izvozvo zvinonyanya kukonzereswa nenharaunda yatinogara.
Ko, vanhuwo zvavo vari kumaruwa vanoziveiwo nezvekuchengetedzwa kwezvakavakomberedza zvakaita semasango? Mbuya Mbizi vari kumapurazi ekwamunyati kuchikomba vanoti vakakura masango achiyera achichengetedzwa, asi iko zvino yangova njake njake, vachiti dai vanhu vabatsirwa kuti vasingazivi vadzidziswe kukosha kwematunhu.
Saka ngatiitei mafaya gadha edu, torega kuti sora redu ritsve, kuitira soil erosion, nokuti sora rikatsva hapachisina chichabata ivhuriya. Nokusatema miti, miti haifaniri kuti tisatema kungotema chero, tikaichengetedza iyo pachayo inotowanda zvokuti nyange idzo huni dzetinenge tichida tinotozosarudza dziya dzaoma nyoro dzichigara ari maruva anoyevedza nyika.
Nyangwe hazvo zuva reWorld Earth Day risinganyanyi kucherechedzwa muZimbabwe, zviri pachena kuti kunyangwe munyika muine dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwematunhu nemasango, kune vari kumiramirawo kudzidzisa veruzhinji nezvekuchengetedza masango, nevamwe vari kutoita zvakasiyana-siyana kugadzirisa nyika kuburikidza nezvirongwa zvakaita sekudyara miti, kugadzira makandiwa nekurima kure nenzizi. Zuva reWorld Earth Day rinocherechedzwa munyika dzinodarika zana nemakumi mapfumbamwe nenhatu kana kuti 193 nevanhu vanodarika bhiriyoni rimwe chete pasi rose.